Banga guru rinokweretesa mari nyika dzepasi rino reInternational Monetary Fund kana kuti IMF rinoti kuparurwa kwakaitwa mari yemabond notes neZimbabwe hakupedze dambudziko rekushomeka kwemari munyika. Mashoko aya ari kuuya apo Reserve Bank of Zimbabwe iri kutumira matikitiva kuzvitoro kuti isunge vanonzi havasi kuendesa mari kumabhanga nechimbi chimbi zvave kunzi neRBZ zviri kukonzera dambudziko rekushomeka kwemari. Asi mukuru weIMF muAfrica vaAbebe Amero Selassie vakaudza vatori venhau muWashington DC kuti kuparura mabond notes hakungapedze dambudziko rekushomeka kwemari muZimbabwe. Vanotiwo Zimbabwe inotofanira kusunga dzisimbe kuti igadzirise mitemo inopa kuti hupfumi hugadzikane ikwanise kutanga kutengesa zvinhu kunze kwenyika yowana mari. Asi nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti vanotendera neIMF asi vachiwedzera kuti Zimbabwe inofanira kumira nyaya dzeuori.
Ndinobvumirana nezvataura kuti nyaya yedu haisingori yokutsvaga mari yokushandisa kana kuti mabond notes kana aingawe maUS dollar. Nokuti mari yatinoda kushandisa inofanira kutanga yashandirwa. Saka zvinhu zviviri zvatinofanira kuita kushanda, ngati masectors ese, ingawe kurima, ingawe zvicherwa, ingawe tourism, ingawe financial sector, mapazi ose anofanira kunge achishanda. Asi hakusi kungoshanda chete, vanhu vanofanira kunge vakavimbika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi vachidzidzisa paInvest of Zimbabwe, Dr. Gift Mugano, vanotenderana nemaonero eIMF aya.
IMF yarova gudo nemuganwa. Chekutanga, bond note inova $200 million yavachaprinta. Inova mari shomanana kuti haikwanisi kuti itipe mari yatiri kuda munyika inosvika kuma $6 billion kuti nyika inge ichifamba. Vachinamasa vakadya mari yemumabhengi nokubudidza nekupa matreasury bills. Saka taapa situation yekuti mabills aya vakapa patujare bills dzechivadzi vakuekonomics anonzi mashort term financial instruments for 3 months aangaiti sebond inoita for 10 years. Saka chikwereti chava nekumabhengi chakusvika $4.4 billion. Saka tikaprinta bond note ye $200 million haikwanisi kudzorera mari iyo ye$4.4 billion. Tinongoramba tine dambudziko rekuti kumabhengi hakuna mari.
Asi mukuparura mari yemabond notes, governor weRBZ Dr. John Mangudya vakati anobatsira
mabond notes etikuda haasiri ekuti vanhu vangatya nawo kana kwete. Tichinobatsirawo nyika yeZimbabwe kuti vanhu vaexporte magoods zvakawanda, mari ipinde muchimuzi muZimbabwe ndokunyika pfumo yenyika ukurire.
Vamangudya vanoti chimwe chiri kunyanya kuita kuti dambudziko rekushomeka kwemari rinyanye kunetsa inyaya yevemakambani vasiri kuendesa mari kumabhanga. Nekuda kwefungidziro iyi, RBZ yave kutumira matikitiva eFinancial Intelligence Unit kunomanikidza vemabhizimisi kuendesa mari kumabhanga. Vachitsinhira chirongwa ichi, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vanotiwo pasi pemutemo weBank Use Promotion Act Chapter 24 vemabhizimisi vanofanira kuendesa mari kumabhanga mukati mezuva rimwe chete. VaDenford Mutashu, mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers, vanoti vanotenderana nedano ravamangudya.
Kubva pazvatanga ndinoona kunge zviri kushanda, nekuti mukukurukura kwatanga tichiita nevemabhanga vanga vachiti paita sanduku yekuti mari yakutanga kuenda kumabhanga.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries vabusisa moyo vanotiwo vanotenderana nedano reRBZ.
Nyika ifambe takafanira kubhenga mari, especially isusu tiri mufomal sector. Ndiwo mutemo uripo munyika yedu kuti ndo zvinoita kuti tisagone kuimporta maproducts ari maraw materials nezvakadaro.
Asi Dr. Mugano vanoti zviri kuitwa navamangudya kupedzera hoko padehwe retsindi.
Havishandi, blessing havishandi. Nyika ino yakakura haisiri tax shop. Havana capacity yokuenda kunoita police munhu wega wega kuti watengesa matimati ako isa mari mubank. Havana, kunonzi kuda kuvhara pombi iri kubuda mvura nemadhaka. Haivhari mvura inapachibuda. Zvinofanira kuitika munyika yega yega sekuSouth Africa. Munhu anofanira kusununguka kudziva kuti ndabata mari ndoendesa kubhengi. Anofanira kuvava hope kuti mari yangu iri kubhengi. Nekuti paanoedira anoiwana. Kubhengi kwacho inonga ichimupa interest rate. Manje yemuno
inomuka yarumwa rumwa sekuti vakaita chipanga uno chichiasi kuziva kuti vanhu ivava vari kuita magymnastic yavo kwaudza ikoko vari kutoita kuti nyika iende mberi nekuti ndoo vari kukonzeresa kuti vanhu vange vari kumabasa vari kutoita kuti nyika mafuta ange ari paidzimotikari nekuti vakasadarwa iye mangodya wacho haana mari kubank bak ikoko nekuti kune makus ariko makus ekuti ukaapplya mari kuti upuwe mari kune dzimwe nyika wotika zvinhu kusouth africa inotora 3 to 6 months asi ari kungoona mafuta aripo ari kungoona zvinhu zviri mumashopu anofanira kubvunza kakuti 6 billion itakatenga gore rakapera yakabva kupena kuti haina kupfuura mubhengi make imomo asi ndo zvakaita kuti nyika ine inge ichienda mberi kunyange zvavo chityora mutemo asi havasi kutyora mutemo nekuda.
Zimbabwe yakatanga kushandisa dhora rekuamerica nemari dzekune dzimwe nyika muna 2009 mushure mekunge dhora remunyika ratanga kushaya simba zvisina mukare akamboona. Kusvika pari zvino RBZ inoti yakwanisa kudhinda mari inosvika 121 million dollars.